tinoziva munhu anofa hatina kurwa naMwari asi nguva yawatisiya mudikani watibaya nepfumo rine minzwa taishuva kugara newe misi nenguva dzose asi muridzi weruva watana nemumbi wehari wakutsa waiva hama ine rudo mumwoyo medu tinotenda wakava ziso ramapofu uri tsoka yemheta makumbo zorora murugare zorora murugare